Chekwata ichi charasikirwa nemutambi arubaka moto Jordan Zemura weBournemouth kuEngland. Uyo atadza kusvika paine nguva kuti atambe mutambo mukuru uyu. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vazivisa kuti Zemura achasvika muCameroon nemuvhuro kana nechipiri svondo rinouya panguva iyo mutambo wakakosha uyu unenge watotambwa.
Chikomana icho Jordan Zemura chakasangana nedambudziko kuBournemouth kutimu yese kwayakarakashwa necorona. Saka tiri kutarisira kuti mutambi uyu anga achiuya paMonday kana chipiri ipapa.
Zemura aitarisirwa kupinda mukamba achibatana nevamwe vatambi kubva nemuvhuro, asi izvi hazvina kuitika. Murairidzi weMaurias Norman Mapeza ave kumanikidzwa kusandura mamiriro echikwata chake sezvo Zemura aitarisirwa kusimudza matambiro echikwata ichi. Zemura ari pavatambi veBournemouth vakauyirwa nedambudziko rechirwere cheCovid-19 svondo rapera apo vaida kutamba nePeterborough mutambo uyo wakazomiswa. Asi vamupandare vanoti vane chivimbo chekuti Zemura achange ave mukamba apo Zimbabwe iri kupinda munhandare zvekare neMalawi musi wa14 ndira. Kunze kwaZemura vamupandare vanoti vatambi vese vave mukamba uyezve hapana akakuvara.
Hapana pari zvino vakati vakakuvara. Pakaita mane Sudan ndipo pakakuvara kuda kwacho Mahachi naPetros Mari, but pari zvino vadzoka vakutrena navamwe zvakanaka. Saka tiri kutarisira kuti munhu wese anenge aripo kuti panozosarudzo vachatanga paSenegal, munhu wese anenge ane mukana wokutanga.
Vanoti mukamba umu mune manyukunyuku mushure mekunge vatambi vakatambidzwa imwe yemari yavakavimbiswa neSports and Recreation Commission iyo yakauya zvekare iri musho.
Vakomana vari kufara chaizvo nekuti mari dzavo dzimwe dzakatouya dziri keshi zvakare. Saka chakatarisa vakomana chete kutamba mutambo.
Kunze kweMalawi neSenegal, Zimbabwe ine Guinea zvekare mugungano reGroup B. Maurias akuda mapoints mana kubva mugungano iri kuti akwanise kuenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.